Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 28 Chikumi 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mamwe madzimai munyika vaenda kumatare pamusoro pemutemo unovarambidza kushandisa zvinoshandiswa nemadzimai pabonde. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti hurumende inofanirwa kukurudzira nekutsigira vemabhizimisi madiki kuti agosimudzirawo nzvimbo dzavanoitira basa ravo vari. Hurumende inokurudzirwa kuti ishandise masimba ayo mukumisa kupararira kwechirwere chekorera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mamwe madzimai munyika vochema nerekuti kurambidzwa kushandisa zvekutambisa zvinoshandiswa nemadzimai pabonde munyika nemutemo unocherechedza kuzvifadza weCensorship and Entertainment Control, vachiti mutemo uyu unovambunyikidza nekudzvanyirira kodzero dzavo. Mutemo uyu unoti kutengesa kana kushandisa kwezvavanoti muchirungu masex toys hakubvumirwi uye imhosva inogona kutoendesa munhu kujeri. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi yezvamagariro yavanhu uye vari mukuru wesangano rePeace Hub muzvare Irene Hungwe kuti tinzwe maonero avo.
Danho rinoda kutorwa nemadzimai aya rakanaka, nekuti ini ndakazvimiririra takatarisana nemutemo weThe Censorship and Entertainment Control Act of 1967, chapter 10.14 inotaura nezvekukontrola nekuregireta, kugadzira, kushambadza, kupinza munyika, kuwanikwa uine vhidhiyo kana kuti firimu for public entertainment riri obscene kana kuti blasphemous. Kana chiri chinhu chiri obscene tinoreva kuti chakadarika kunyadzisira, chiri blasphemous zvine kushora Mwari mukati.
Asiwo zvinhu zvakadai zvezvizvi munyika dzakaita sana Zimbabwe zvati zvatokurumbira kudaro here?
Tobva tatarisa munyika medu toona kuti tine vanhu vakawanda vari kutopiwa chiremera, kutopiwa attention in the name of influencers, vachinzi mainfluencer, masocialite. Vanhu ava vanotaura zvenyadzi, vamwe vanobuda vakashama for public entertainment. Takutaura nyaya dzeTwitter, takutaura nyaya dzeFacebook, dzeInstagram, michina yekufambisa kwenhau namashoko, hapana zvavari kuitwa. Saka it wouldn't make sense kuti munhu ane sex toy yake anoshandisa bedroom make yaanoshandisa ega for their own enjoyment yonzi imhosva. Saka danho roda kutaurwa nemadzimai aya ini tinoona sekuti rakanaka.
Asi kava hanzvadzi, izvi takakura tisingambozvinzwawo, izvi zvazonyanya kukurumbira nhasi uno kudai nechikonzero chei?
Chakuita kuti zvinge zvakurumbira mazuva anaya takakura tisingazvinzwi inyaya yekuti madzimai kunyanya vava enlightened, vavhurika pfungwa, vava empowered, meaning vava in control of their lives. Handiti tikatarisa kumashure uku zvaitoyera kuti kunyange mumba chaimo mudzimai akaroorwa atange bonde murume wake. Asi nemhaka yekuti ruzivo nekufunda kuri kuwanda, madzimai vava kuziva kuti aiwa bonde haringoitirwi kuzvara vana chete sezvaita vana mai vedu. Vava kuti akuziva the health benefits, zvakanakira bonde. Takatarisa panyaya dzeutano especially mental health, nekuti panoitwa bonde pane neurotransmitter inoreleaseswa inonzi endorphin neoxytocin. Iyi zvinobatsira pakurelaxa pfungwa nokuderedza anxiety nedepression. Kunyange uchiita bonde uchishandisa chimasex toys, ndo zvakuita kuti zvinge zvakurudzira, nekuti taakuziva kuti bonde harisi rokungoita vana chete, but there is also a health benefit.
Ngatitarisewo kuti chivanhu nedzikereke zvinotambiranawo sei nenyaya yekushandisa izvi.
Kuchivanhu nokumakereke kwedu zvino nyaya yekushandisa masex toys inogona kusatambirwa zvakanaka. Nekuda kwezvatinotenda, the belief system inotudza kuti ndezvemamhepo, ndezvemadhimoni, ndezvemweya tsvina. Anditi, asi tikatarisa donzvo kana kuti chinangwa chekushandisa masex toys, ndechekuti munhu awane zvinobuda mushure mokunge bonde raita zvakanaka. Kana tichiti bonde raita zvakanaka, kureva kuti bonde rinogona kusaita zvakanaka. Sema counselors, sema social workers, tinosangana nema clients ari muwanano anotochema kuti bonde racho baba wacho havandisviti. Anditi, kureva kuti kana akasasvika pa orgasm, anditi ka hapana endorphin, hapana oxytocin. Saka mukadzi ndopanoona mukadzi achiita rafu achiita sei, because the benefit yebonde has kumawana. Saka ndezvipi zviri nani kutungamirira church ine vanhu vane depression, vane anxiety, vasiri mentally stable, nemhaka yekuti vari kushayiwa zvinobuda mushure mokunge bonde racho zvakanaka? Nekuti bonde rinogona kuitwa in silo wega, kana kuti uchishandisa masex toys, kana kuti une munhu rume.
Kurudziro yenyu yochiti kudini?
Inini zvandinokurudzira ndichitaura from a social work perspective, nekuti imwe value yema social workers isu ya non-judgmental. Atitongi munhu nekuda kwekuti anoshandisa masex toys kana kuti ashandisi masex toys. Chatinokurudzira ndechekuti iwe munhu discover yourself, zvinzwisise iwewe kuti ndezvipi zvinokuitira. Tinobatsira vanhu kuti vazvirovedze pane zvavanotenda. Kana uchitenda zvechikristu, chizvirovedza ipapo pane zvemakereke. Kana uchitenda zvechivanhu, chizvirovedza ipapo. Kana wewe ukaona kuti kushandisa sex toy kunokuitira pane kuti unodanana nababa mhingi pa next door, kana kuti unozviexposa uzvise panjodzi yekutapura HIV nekuita nhombo dzisina kurongwa nema STI, wosarudzako kushandisa sex toy. Kana zvichikuitira, ita izvozvo.
Avo vanga vari mukuru wesangano rePeace Hub, Muzvare Irene Hungwe, vari parunhare kuHarare naEvans Sininga weStudio 7. Zvichitevera kucherechedzwa kwakangoitwa neZimbabwe kwezuva remabhizinesi madiki neari pakati nepakati, kana kuti micro, small and medium sized enterprises, imwe nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDefra University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kucherechedzwa kwezuva iri hakufanirwi kungoperera ipapo, vachiti vemabhizimisi maduku ava ndivo vanokwanisa kutsigira nekubetsera munharaunda yavanoitira basa. Muzvinafundo Masocha vanoti hurumende inofanira kukurudzira zvakasimba vemabhizimisi maduku ava ichivapa rubetsero rwavanoda.
Ndingataura apa ndechekuti mabasa akawanda, zvitengeserano zvakawanda munyika zvinenge zviri kumabhizinesi iwayaya madiki neari pakati napakati poudiki, nokuti ndokuno huwandu hwavanhu ikoko. Vanotenga zvekare zvinhu zvavanenge vachitengesa kumabhizimusi mahombe ari munyika, nokutoodha zvimwe kubva kunze kwenyika. Saka mabhizimusi anosapota vanhu vakawanda chaizvo, zvokuti mukungopemberera imomo zvatinoona isu zvinenge zvichiitwa kune dzimwe nyika dzakaita sana America, ndozvokunge hurumende ichikurudzira vanhu kuti tengai kumabhizimusi madoko iwaya kubvira kumaruzevha, kuti mari isange ichingodirwa mabhizimusi makuru omunyika chete. Tinoziva isu kuti kune Small Business Day kuAmerica, kune chikurudzirwa kunzi tengai muzvitoro zviri munharaunda dzenyu, ndokuisa mari munharaunda dzenyu, pamwe chete nokusumudzira nharaunda dzenyu kana mukange muchitenga mabhizimusi ari munharaunda dzenyu idzodzo.
Iwo mabhizimusi maduku awa anotarisirwawo kuitei munharaunda dzaanoshandira?
Mabhizimusi iwayo zvekare anenge achikurudzirwa kuti akwane zvimwe zvavanoita munharaunda imomo, zvingava zvokuisa mari kuzvikoro vachipinza vamwana zvikoro, kana kuisa mari kumitambo yavana vechikoro, kana kunge ichiisa matsime mabhohwo ayaya ikoko nokusimudzirwa kwainenge yaitwa navanhu. Saka kungava hako kungopemberera kungaitwa neZimbabwe asi isingazvozvitori kusumuka nazvo kudzidzisa vanhu kuti zvinorevei mabhizimisi iwayo aya kana tikange isu tichibva kumaruwa tichifamba kuvuya kumataundi kuzotenga zvinhu zvatange tichikwanisa kutenga kumaruwa kwedu ikoko kumabhizinesi maduku iwayo, tinenge tichitodzasa upfumi hwenharaunda dzedu.
Profesa Masocha, upfumi hweZimbabwe pari zvino huri kutsigira kana kusapotawo here mabhizinesi maduku awa neayo ari pakati nepakati?
Well, huri kuzama hahwo, asi dambudziko riripo ndiro rekushandisa US dollar yekuti rina vangani vanoriwana. Vashandi vacho vanopiwa, vamwe vanopiwa chikamu chimwe Zimbabwean dollar haachakwani kuti vakwanise kutenga vachikwanisa kusumudzira mabhizimusi madiki aya neari pakati napakati iwayaya. Ivi vachingohora kamwe pamwedzi chete mari yavo haichakwani. Mari yavo inenge iri kupepereswa nemhepo yechikamu cheZimbabwean dollar, zvokuti dai zvaikwanisa kuti vashandi vakwanise kubhadharwa namaUS dollar kuchionekwa nzira yokuti nyika ikwanise kudzokera kushandisa mari yayo izokwanisa kubudirira. Nokuti mukushandisa mari yayo nyika ndo musimboti wokuti nyika ibudire iyoyo.
Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDefra University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuHarare neStudio 7. Nyanzvi mune zveutano dzinoti hadzinzwisisi kuti sei hurumende ichitadza kudzivirira vanhu kubva kuchirwere chekorera izvo zvaiitwa kare pasati pave nenzira dziri nyore dzekudzivirira chirwere ichi kunyange kumaruwa. Vanotungamirira sangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vanoti zvinofanirwa kuitwa mukudzivirira kupararira kwechirwere chekorera. Hazvidhuri uye hazvinetsi, vachiti hurumende inofanirwa kuzvipira nekuti zvizhinji zvinofanirwa kuitwa zvinoitwa nevanhu.
Dambudziko rekorera ratakasangana naro senyika mugore ra2008 kusvika 2009 yaiva chenjedzo uye yambiro senyika yezvinhu zvinofanirwa kugadziriswa, zvinhu zvatinotarisira kuti ndizvo zvinokonzeresa kuti senyika tirambe tichisangana nekorera. Asi dambudziko nderekuti zvizhinji zvacho zvakakonzeresa kuti senyika tive nekorera outbreak iyoyo yakaita kuti tirasikirwe nevanhu vakawanda vanosvika kuma 5,000 vakarasikirwa neupenyu, uye vanhu vaisvika kuma 100,000 vakabatwa nechirwere chekorera. Zvinhu izvozvo zvizhinji zvacho hazvisati zvagadziriswa. Ndosaka senyika tiri kuramba tichisangana nedambudziko rekorera.
Senyika chikuru chaifanirwa kunge chakaitwa ndechipi mukudzivirira chirwere ichi?
Chinhu chikuru chataifanirwa kunge takaita senyika kugadzirisa nhau yemvura yekunwa, mvura yekushandisa yakachena yakashambidzika. Chinhu chekugadzirisa mumadhorobha nhau dzemasuweji. Chinhu chekugadzirisa nhau dzekutakurwa kwemarara. Toonawo zvekare kuti korera yatakusangana nayo nhasi haichatarisa kumadhorobha chete, yakubatawo zvekare nekumatunhu nekumamisha. Izvo zviri kukonzereswawo zvekare nenhau iyoyo yemvura kana takatarisa kumamisha.
Varusike, sei chirwere ichi chava kunetsa kudai mazuva ano? Chaimbobatwa seiko mumakore apfuura aya?
Makare kare takanga tiine DDF. DDF ndo yaichera zviborani kumamisha. Vanhu vekumamisha vachiwaniswa dzidziso yekuti kana chiborani chafa munochigadzira sei. Izvo zvaiita kuti vanhu vange vaichiwana mvura yekushandisa yakachena. Saka nekuda kwekuti zvinhu izvozvo hazvina kunge zvakanyatsogadzirwa, tiri kuona kuti dambudziko rekorera raakuramba richingonyuka gore negore.
Chii chinofanirwa kuzivikanwa nevanhu veruzhinji pamusoro pechirwere ichi?
Nhau yekorera inhau yetsvina. Ukanzwa zvichinzi munhu abatwa nekorera, zvinenge zvichireva kuti munhu iyeye anenge asangana netsvina because ndo inoonekwa kuti ndo inokonzera. Saka vanhu vanenge vachidawo kupiwa dzidziso, ingave dzidziso maringe neutsanana. Utsanana uri pamusoro-soro, kana iri se michero, usati wadya michero, chigeza maoko, kubika chikafu chichinyatsoibva, kushandisawo zvimbudzi chaizvo chaizvo, kwete kushandisawo kuenda zvekuenda musango zviya, kuzvibatsira, kugeza mirivo, nekuonawo kuti pamusha pega pega, kana kuri sekumamisha, tine zvimbudzi, tine madara emidziyo yedu yatinenge yemandiro zviya, tine magomba makomba emarara kumamisha. Saka tikasagadzirisa nhau dzeutsanana, tinoramba tichisangana nedambudziko rekorera. Asi nhau hombe yatakasangana nayo inhau yeiwo makanzuru, kunyanyanya mumadhorobha, kuti ngavaite kuti vanhu vawaniswe mvura yakachena, masuweji akaputika ngaagadzirwewo paine nguva, marara ngaapote achitakurwa. Saka zvinhu izvozvo zvikasagadziriswa, ticharambe tichisangana nedambudziko rekorera, tichirasikirwa neupenyu, apo korera tichiziva kuti chirwere chechinyakare uye chirwere chakare kare chatisingatarisire kunge chinge chichiuraya vanhu makore atiri kurarama anhasi uno.
Avo vange vari vanotungamirira sangano reCommunity Working Group on Health, Vaitai Ruseke vari parunhare kuHarare neStudio 7. Dare reHigh Court rinoti mangwana china 29 Chikumi richanzwa nyaya yakaunzwa kwariri pamusoro pavasevhi akasukuwere yekuti varambidzwe kukukidza musarudzo dzemunanya mavhuvhu gore rino. Mutsigiri weZANU-PF vaLovedale Mangwana vakakwidza nyaya iyi kudare vachiti vakasukuwere vagara kunze kwenyika kwemwedzi inopfuura gumi nemisere.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzenyu.
Apo nyika yatarisana nesarudzo dzemusi wa23 nyamavhuvhu, Studio 7 iri kutarisira mamiriro akaita zvinhu muchiredzi Central kumasvingo. Dunhu iri pari zvino riri pasi pebato reZANU-PF. Mutori wedu wenhau Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vari kutatsurana musarudzo dzegore rino ndevaKidzon Wende vari kukwikwidza vakazvimiririra vaFrancis Muheve ZANU-PF pamwe chete navaropafadzo makumire veCitizen Coalition for Change kana kuti CCC. VaHwende vano vameya wechiredzi avo vakakundwa musarudzo dzebato reCCC ndokutora danho rekukwidza vasina bato ravakamiririra vanoti vari kutarisira kukunda zvine mutsindo.
Aiwa, vanhu vanoziva zvavanoda. Vanhu vechiredzi Central vanoziva munhu wavanoda. Novamiririra vanhu vechiredzi vakandivimbisa vakati, aiwa Hwende uri mwana wedu, chirega kushungurudzwa nemapolitical parties aya. Isu sevanhu vechiredzi Central isu tava political party, tisu tinoziva zvatinoda, tisu tinokuda.
Vati vane rutsigiro rwevanhu vemapato ose nekuda kwenhoroondo yavo yekutungamiriri.
Tine matsimba atakasiya tiri mukanzu 10 years tiri mukanzu. Tine matsimba atakasiya tiri mameya. Tine matsimba atakasiya zve tiri maelder.
Varibisa kuvandudza upenyu hwevagari vemudhorobha rechiredzi nekugadzisa mikwagwa, dambudziko remvura pamwe nekunomirira zvido zvevanhu muparamende vachidzoka nemhinduro kuvanhu. Asi vamakumire veCCC vanoti vaHwende vari kurota uye ivo ndivo vachakunda musarudzo idzi.
Independent inongova independent isina vanhu. Vanhu vedu vanoziva zvavanoita. Nguva yeshanduko yakwana, saka iko zvino vanhu havafungidziri kana kuita zvokudini. Vanoda vanoziva ende ground rakarohwa dara. Saka takatora kare inhuhani independent neZANU-PF, saka hatina kana fiye. Bhora rakapera kare, vekuZANU-PF vacho havatomudiwo munhu wavo iye. Saka chitenda chakatorwa.
Kuva vatsigiri vati vakapinda muparamende vachamirira kuvandudza upenyu hwevanhu vari kunetseka kuti huite zviri nani nekunzwa budiriro mudzimbo nemuzvikoro pamwe nenzimbo dzinorapwa vanhu uye vanenge vari mutungamiri anotumika achidzoka nemhinduro vamwe vebato rezanupf vatiwo vanotarisira kukunda musarudzo vachiti vaviri vavari kukwidzana navo havachina rutsigiro sezvo vakatotanga kurwisana kubata ravo kare
Therefore, isu sezvanupf kuwana matsvukutarisira kuti vane mavhoti akawanda mabasa ari pagiraundi ari kuitwa
Vamoyo vatiwo bato ravo rakagara richiita zvirongwa zvebudiriro zvinooneka uye vanotarisira kunogadzirisa mitemo inovandudza budiriro muchiredzi central vanoona nezvematongerwo enyika vakazvimirira masvingo vaarchibald madhidha vanoti nhengo dziri kukwidza dzakazvimirira gore rino dzine mikana yokukunda mapato ane mukurumbira nekuda kwekunetsana mukutsvaga vamiriri munguva dzemapuraimari
chinhuwo chakanaka kuti vakazvimirira vange vachikwikwidza vangava vabva mumapato kana kuti vangofungawo kuti ivo vangadawo zvimira hozi zvinoratidzawo kuti demokirasi yedu iri kuita ichisimba iri kupawo mikana kune munhu wose nechizvarwa chose hacho chemuzimbabwe chingada kukwidza musarudzo
chiredzi iri pakati nepakati pelevhedhi mududu remasvingo kumaodzanyemba kwakadzimba kumabuda zuva kwenyika upfumbi hwenzvimbo iyi huri mukurima kurima nzimbe nekugadzira shuga ndiko kwakabata upfumi hwedunhu iri kunyanya nzvimbo iyi ine nhandare yendege yebuffalo international airport mahotera nezvimwe zvinokwezva vashanyi vanoda kutambira mumvura kuraura nemutambo wegolf kubva munzvimbo iyi kuenda gona rezvino national park nemalelango conservative park zvinotora awa rimwe chete ndakamirira studio 7 mumasvingo ndiri Godfrey Mutimba
tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi Zimlive.com rinoti dare High Court nezviro chipiri rakaramba kutambira chichemo chebato rinopikisa reMDC iro raida kuti dare iri riudze Zimbabwe Electoral Commission kuti nyengo dzaro makumi masere nenomwe dzakarambirwa kunyoresa kuti dzikwikwidze dzibvumidzwe kukwikwidza mushure mekutadza kwadzo kubisa mari inofanirwa kubviswa neavo vanoda kukwikwidza Newsday rinoti ZANU-PF yakashandisa mari inoita mamiriyoni maviri emadhora ekuAmerica mukuparura zvirongwa zvebato iri kuchipinge nemusi wesvondo munewsday makare muzvinabhizimisi Ewan McMillan vanova umwe wevanhu vakabudiswa mufirimu reAl Jazeera vachipomerwa mhosva yekubudisa munyika zvisiri pamutemo goridhe nekuchenesa mari vari kukumbira ruregerero vachiti vakataura izvi vakadhakwa yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
izvo zvinodhaka zvacho izvi zvinodhaka zvacho zvanetserei nekuti chinodhaka ukatarisa container kana kaempty kaikai unowana kane adress kane phone number kane madirections ese ekuratidza kuti kanobikwa kwakati ko hurumende yacho yadei kungovhara kampani yacho inobika zvinodhaka zvacho izvozvo bcause zvinoda siri kusorana chiti hei zvinodhaka zvatemesa musoro vana vazotambura nekuda kwezvinodhaka kwokuvharisa makambani acho anozvibika zvaanozikamawani kuti ndiananenge makambani acho kwokuvharwa zvinobatsirei kusuka vanhu vanotenga kana vanotengesa kuchitadza kungovharwa kampani dzacho dzinobika zvinhu zvacho izvozvo saka toti ihurumende yechiima icho kana vanhu vachitadza kuvhara kampani inobika zvinhu zvakaipa kwozova nokuti kunotsvagwa munhu anenge achitengesa kuti ari kutengesa zvinodhaka zvabikwepi zvabva kunze kwenyika zvine maadhiresi emunyika wano saka zvodimwe unofarisiwa makambani acho zvikabva zvatongopera
uyo anonzi kasuku here ngaatoregera zvake bhozi ane uri wakanyanyisa mazuva panga ari kulocal government akabhadharisa imwe imba yekwachimombe kuti itore ushe isiri iyo inofanira kutora ushe akavabhadharisa mombe nhatu izvozvi so ishe wacho achitoripo achibetserana naishe chiduku wekwarusape saka uyo kasukuera nouri unotyisa ngaasiyane zvake nekutonga nyika hatimudi akauya ngaasungwe ndatenda hangu
mazora sei pastudio 7 Vakuru vakati kufunduka chati kwa tara kunge uneka turikwa. Ko, iyo, weza nutiefu wana mtsangwa kana kuri kukuti, vanu da kusunga kasukuwele. Kosei washimanya kumufundu tsira iya asatapinda mnika. Anditi munhu unotsvakwa anoda kusungwa vaifanira kungonyarara zvinhu uvomurega upinda kavo musunga. Zvino kana vava kuti huya kuno ukangouya tinokusunga chete. Muri kutya mavhoti, muri kutya mavhoti. Majaira kamapati enyu amunongomutsa muchiva fanda mari kuti vange vachimira namamwe mazita muchiita madiro. Ndozviripo chete apa, kwete zvenyu zvokuti kwanzi hey, tinomusunga tinomusunga muri kutya mavhoti.
Makadini makadini pa Studio 7 apo. Inyaya ye Triple C yema vakafeka fazi yakafeka ma candidates kutinge Triple C vachivabhadharira mari. Haisi nyaya inganetsa mapurisa because zviri pachena. Leader wefazi ndiye une mhosva unofanira kusungwa. Kana pasina izvozvo ivo vacho vana mazita aivapo vanhu vanozikamwa ndo vachataura chokwadi kuti ivo vakanyoresa sei zvisingasikamwi Triple C.
Makadiko vasimaka studio vedu toti masera sei todiko kuti tipindawo kuti titaure mavoisi edu kana taura asi kusvika kana taura asi kusvika kwanzi kuti todawo kutaura zvinonge zvinonzika tinongoti mukomana angautaure nesadhiti. Maelection anzofei ndozvatiri kungochema zvimwe zvese zvekuti anzi chiichi hatina basa nazvo mukomana ngaataure nesadhiki chete ndochitemo chedu ndini tawe pajobhekapo.
Unotoona vanhu vakaita sana Munangagwa achizviti purezidendi ngaapinde mukomana ngaapinde kuti mukomana achiti ndiye ane mvumo yekupromisa maZimbabweans kuti iye anoda kuita chii because haasi mupawa. Avo vari mupawa tokumbirawo kuti vaite ngavasatipa mapromisi avo because vari mupawa chinovatadzisa kuti vaite zvavari kutaura chii because ndo vari mupawa. Simbu,
Magadizi nyuma shamarari Studio 7. Nawe ndotora nezvayo inawo yebasa rakabatwa nefazi sani PF for applying for fraudulent Triple C representatives. Zvotora dzaizvo kuti zano PF iri yakutochwa nechekare yakutokwata kudhara maelections yakuda kutema plans ekutorika nechekare. Takatarisa ye tikatarisa ye double candidate wekushitungiza North Chedzaisha Enoch Chitoro Zanu PF member is a well known Zanu PF member iyo Enoch Chitoro iye akatoya kudeleta mapost ake Zanu PF ne Zanu PF Twitter account yake so that him trust pick but is a well known Zanu PF member ese ma double candidate atiri kuona mwa atitowazii atitombowazii kuti ano the existing Triple C atitombowazii so ibasa yefazi ibasa ye Zanu PF yekuda kutika maelections yekuda kurika maelections vamwe vese hapana pa three candidates hapa three candidates aitarisiro zvane hwana chabuda hapana kana pane ma double watch hapana kana angaipo hapana kana akatomenda ku nomination court pavanhu vatirikuzoona vaka applywa so ayo iri basa rezanu PF basa refazi rekuda kutoti rigira maelections chikare kare but ayo tinotenda kuti ayo so far vakawanda vabatwa pane vabatwa izvezvizvi tatovhunu pane vatobatwa izvezvizvi vakutandiswa kukoti nenyaya iyo yemafraudulent candidates so aiwa ibasa rezanu PF ibasa refazi irorii hatina vanhu vakadaro kuti posi hativazive.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchidudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvirongwa zviri kufungwa nesangano reUnited Nations World Food Programme zvekudzikisa chikafu charinopa kuvapoteri vari muUganda kubva musi wa 1 mwedzi unouya wachikunguru kunonzi kuchaomesera vazhinji. World Food Programme inoti ichangobetsera avo vanonyanya kutambura. Uganda ndiyo inonzi ine vapoteri vakawanda kupfuura dzimwe nyika. Sezvo nguva yedu yapera tongotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mamwe madzimai munyika vaenda kumatare pamusoro pomutemo unovarambidza kushandisa zvinoshandiswa nemadzimai pabonde. Hurumende inokurudzirwa kuti ishandise masimba ayo mukumisa kupararira kwechirwere chekorera. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndine Tanonoka Wande.